Momo batanidzwa yezvikwata yakaitwa neve Confederation of African Football. Zvikwata izvi zviri mugroup A umo vatsigiri venhabvu munyika. Vanoti chikwata chavo chinobudirira zvisina kutamburira. Aya ndiyo mamiriro akaita gungano iri.
Host Egypt will head alongside Zimbabwe, Uganda and DR Congo in group A.
Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro-soro mugungano iri nezvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhano chechitatu zviri nani pamagungano ese matanhatu ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya. Aimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vasemu hamandawana vanoti Zimbabwe ichabudirira mugroup A.
Contest apa paingangove pakati pedu neEgypt. Timu dzakaita se Uganda ne DR Congo haiwo kuovha. Tina coach ane experience vasande chidzambwa uye tine tsono chaidzo pamberi apa kana takatarisa pavatambi vedu vachanga vachitamba pafront. Saka hanzira yedu yakanaka zvikuru.
Vashabhani Muswera avo vaimbotambira Black Rhinos muSuper League vanotiwo vari kufara negungano raiswa Zimbabwe.
Tichiona hangu Zimbabwe iri mugurupu iri, igurupu rakatinakei. Our main threat Egypt, Uganda ne DRC Congo tukwanisa kupfuura. And tariro yangu ndeyekuti munext round tinopfuurira. Asi ndokunge maadministrators edu nemacorporates auya tobatana pamwe chete kutenderera mberi.
Mutambi wekarati ane mukurumbira asi achitevera mutambo wenhabvu Afonso Mukuche anoti Egypt inonetsa kurova nenyaya yevabati vepembe asi vachiyambira maorias kuti asadherere Uganda.
It's a tricky draw because Egypt mahost panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the host we have to be very careful. Other teams are two teams, we can match them, anything can come out of that because Uganda these days va improve soccer yavo. So they are now better than before.
Zimbabwe yaenda kumafinal Africa Cup of Nations katatu muna 2004, 2006 na 2017. Asi panguva yese iyi Maorias anga achingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi vahamandawana vanoti iko zvino Maorias anobudirira asi vachiti ivo kuti izvi zviitike panoda gadziriro yakasimba.
Panodiwa gadziriro yakafanana nokuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Makundano aya ari kutanga musi wa21 chikumi Egypt neZimbabwe dzichivhura musangano wezvikwata makumi maviri nezvina aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.